Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemazana manomwe ane gumi nevatatu kana kuti 1713. Hurumende yavhara zvikoro zvose zvepamusorosoro zviri munyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvakanyanya.
Matara anovhara na 4:30, saka tisi kuno kwatarisira kuti nezuva remangwana sechitatu mangangomeswa pamberi pedare.
Mutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Garivhume votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vacharara zvakare muchitokisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemazana manomwe ane gumi nevatatu kana kuti 1713 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu zana nevaviri vaine chirwere ichi. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro, gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri vakabva kuBotswana, mumwe chete akabva kuChina uye vanhu makumi masere nemumwe vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vaive mazana mana nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 472, kuchitiwo vafa vasvika pavanhu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemana nemazana mapfumbamwe zviuru kana kuti vanhu vanodarika 14,900,000 vabatwa nechirwere ichi uye vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu negumi nezvina kana kuti vadarika 614,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vave kudarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti vadarika 3.9 million. Vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi mana nezvitatu nemazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 143,919. Hurumende yavhara zvikoro zvose zvepamusorosoro zviri munyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chisungo chakaitwa nezuro nekomiti inoona nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, COVID-19 National Task Force, bazi rezvedzidzo yepamusorosoro ranyorera zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvinenge zvavharwa nemusi wechishanu. Bazi iri rinoti vadzidzi vari muzvikoro izvi vanofanirwa kubuda mudzimba dzavari kugara musi wechishanu usati wapfuura. Hurumende inoti zvidzidzo zvichaenderera mberi vadzidzi vachishandisa madande mutande kana kuti online education. Gurukota redunhu reMashonaland West Amai Moliswa Chikoka vati chikoro chikuru chechino University of Technology kana kuti CAT chiri kuvharwa panopedza vadzidzi varipo kunyora bvunzo nechishanu. Amai Moliswa Chikoka vanovesa chigaro wecommittee yeCOVID-19 Provincial Task Force vati zvitevera kwanikwa kwemudzidzisi mumwe chete aine chirwere cheCOVID-19 uyo akasangana nevadzidzi vakawanda mukudzidzisa vari kuvhara chikoro ichi.
Pachino Zvino University paita case yekuti izvo pane mudzidzisi awanikwa ane COVID-19. Saka zvakureva kuti izvo chikoro National Task Force yakati ngachivharwe. Zvatiri kuziva ndezve tiri kutaura kuti smooth closure yechikoro kuitira kuti pane vana varipo vanga vari kutonyora maexams. Saka taudzonzwa kupedza. Vachingopedza chikoro chobva chaita sei chobva chavharwa.
Patabvunza kuti sei vari kumirira kuvhara musi wechishanu, mutauriri wekati vachapera musekiwa vati vari kuvhara chikoro ichi nechishanu kuitira kuti vadzidzi vari kunyora bvunzo dzavo vadzipedze nechishanu. Vatapera vati vadzidzi vanga vachiuya kuzonyora svondo rinouya nemuvhuro havachauye kusvikira vazoziviswa nekufamba kwenguva. Mutauriri weBindura State University vaJames Gutura vati havasati vavhara asi vachange vavhara kusvika nechishanu.
But I know good years of today vanga vasati vavhara. Ndizvo zvo. I think that what the statement says, I think it says by Friday 24th vanofanange vavhara.
Mutauriri weMidlands State University Muzvari Mirirai Mawere vatiwo vachavhara sekutaura kwehurumende vachiti vachagara pasi kuti vatare zuva. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti danho ratorwa nehurumende rekuvhara zvikoro zvepamusoro rakanaka zvikuru. Asi panyaya yepakati Dr. Madzorera vati chikoro chinofanirwa kutevera vose vakambosangana nemudzidzisi uyu kuti vaongororwe kuti havanawo kubatira COVID-19 here.
Zvakakosha zvikuru kuti contact tracing iyo itiwe. Kana vakawandisa vanhu vanga vachita contact nemunhu iyeye, ndinoona zvaangonaka kuti chikoro icho chimboti vhariwei nokuti chikoro chese chinenge chava macontacts.
Nyika dzakawanda dziri kuvhara zvikoro kuitira kuti vadzidzi nevarayiridzi vasapinde njodzi yechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vamwe vanhu vanoti havaoni chinobatsira pakuti nyika idzokere pachinhano chekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo, sezvo zvinodiwa kuti kuri kuzvidzivirira pamwe nekutevedza mitemo yakatarwa neWorld Health Organization. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vanhu vataura neStudio 7 vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuedza kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Asi vati izvi zvinofanirwa kuitwa nenzira yakajeka, vanhu vachiziviswa zvakakwana pamusoro penyaya iyi, kwete kuti hurumende ingoita zvezano ndega panyaya yakakosha kudai. Mumwe mudzidzi wepaNational University of Science and Technology uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Jane ati kudzora lockdown nechimbi chimbi zvinoratidza kusarongeka kwehurumende uye zvinokanganisa veruzhinji zvikuru kusanganisira vadzidzi vakaita saiye.
Wakabva kumba last week vakatsvaga fees, wakabatira fees, mari yechikafu wakatenga, mari yebhazi wakwira, nhasi tsamba dzauya dzokerai kumba. Apa kufamba kwacho kuri kunetsa, saka zvatoti afekta zvimwe zvisingatomboiti.
Kutanga nezuro mapurisa nemasoja aidzora maroadblock mumadhorobha nemumaguta emunyika achirambidza vanhu vakawanda kupinda mumadhorobha nemaguta aya. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Alice Makata vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekurwisa chirwere checovid-19, asi vati havaoni lockdown ichinyanya kubatsira kana kuchitariswa zvimwe zvakawanda kusanganisira kuti pane vanhu vakawanda vanopinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo.
Mungu wenyaya uri pakuti hatina data, ende zvinofanira kunge zvichiitwa, hazvisi kuitwa nemazvo. Tada kutarisa testing chaiyo, number of matests akaitwa so far, nepesi iri kufamba nayo COVID hazvienderani. Pamusoro pazvona izvezvi mabhodha akavhara, asi tikada kuzvitarisa vanhu vari kupinda kabisira. Mapurisa, maofficers ekumabhodhas vachibhadharwa, ivavo vanhu vari kupindwa vasina kuitwa proper testing.
Mumwe womugari Muzvare Gracia Moyo vati sezvo veruzhinji munyika vachirarama nekuzvishandira pachavo vega, kuve nelockdown kunokanganisa raramo yevakawanda, vachitiwo dai hurumende yamira pachokwadi pakupa vanhu rubatsiro panguva yakadai.
Tanga tiri mune imwe lockdown yekutanga iyo, tainzi tinoona rubetsero, asi hapana rubetsero rwatakawana. Zvino kana tikazowedzerwa kuti ite imwezve im lockdown, tochiwane ipi zvekuti kurarama nekuti amwe edu tikurarama tichitengesa tine mhuri dzinoda kurarama tochiita sei kana tadzokera mulockdown.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Rusike vatsinirawo izvi vakati pane kuti pave nechiga chekuti vanhu vagare kudzimba zvekare hurumende inofanirwa kukurudzira kuti vanhu vatevedzere zvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutsanana pakudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19.
Vanhu ngavakurudzirwe kuti vange vachicherechedza maguidelines WHO, iwo maguidelines anotarisira nyaya yekupfekwa kwemaface mask, social distancing, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Nekuda kwekuti Zimbabwe haikwanisi kudzokorodza lockdown yatakabvenge tiinayo masvondo matatu ekutanga, sezvo veri zhinji vachishandira zvekudya zvavo zuva nezuva.
Chiremba uye vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hazvina zvazvinonyanya kubatsira kuve nelockdown pasina ongororo yakakwana yekuti chirwere ichi chiri kutapuriranwa sei.
Nyaya huru iri pakutesta. Kungoita lockdown tisiri kutesta vanhu tisingazive kuti dambudziko redu riri papi hazvibetseri. Tirungopa vanhu matambudziko nokuwedzera urombo muZimbabwe pasina zvazvabetsera. Saka hurumende ngaitendere nyanzvi dzedu dzinzvere izvozvo dzigoita decision iri informed, kwete ngoti taangoita lockdown pasina information.
Vakafa nobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Vamusa Kika vati havapokane nekuti lockdown ivepo zvikuru kuchitariswa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira. Asi vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti mapurisa nevechiuto havatyori kodzero dzevanhu.
Zvakakosha kuti hurumende iite kuti vanhu vasasangane nematambudziko avakasangana navo pamalockdown apfuura. Taiona isu mapurisa nemasoja vachienforce lockdown mumigwagwa pamaroadblocks vachishandisa chisimba zvisina kodzero. Pane dzimwe nguva taiona mapurisa vachirova vanhu, taiona mapurisa achisunga nekuvharira vanhu zvisiri pamutemo uye zvisina chikonzero chakasimba. Taiona zvekare corruption wore uchiitika pamaroadblock ipapa nemumigwagwa.
Bazi redzidzo yepamusorosoro razivisa zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvinge zvavharwa panosvika musi wechishanu uye vadzidzi vari kugara muzvikoro izvi vange vabuda mudzimba dzavari kugara musi wechitatu usati wapfuura. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa diri rehurumende panyaya yelockdown iyi, munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vaburitsa mashoko paTwitter yavo vachiti vashandi vehurumende vakapiwa mvumo nePublic Service Commission ndivo chete vachange vachibvumidzwa kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mapurisa anga achisecha kumba kwemutoro wenhau Hope Uchingono muHarare uyo akasungwa nezuro anonzi anetsana nemagweta emutoro wenhau uyu mushure mekunge ada kutora mimwe midziyo yaanoshandisa mukuita basa rake. Iyo yanzi nemagweta aya aisi pagwaro rekusecha mumba make kana kuti search warrant ranga richishandiswa nemapurisa. Izvi zvinonzi zvazomanikidza mapurisa kumhanyira zvakare kudarira magistrate kunotsvaga rimwe gwaro rinoapa mvumo yekutora makamera ake ebasa seumbowo hwaari kutsvaga mukupomerwa mhosva yaari kuitwa. Mapurisa anonzi anga aine gwaro rekusecha iri iro rapiwa nemutongi wedare remagistrate amai Judith Taruinga, asi gwaro iri rinonzi ranga risingasanganisire makamera anonzi angaoda kutorwa nemapurisa aya, izvo zvarambwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumirira Chingono amai Beatrice Mutetwa pamwe nava Douglas Coulthard. Mutongi wedare uyu anonzi apawo zvakare mapurisa gwaro rinoabvumidza kusecha kumba kwemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avakasungwawo nezuro. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo 187 chebumbiro remitemo vachifurira vanhu kuti vapandukire hurumende iyo mhosva yavanonzi vari kuramba. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti mapurisa matatu ararawa akachengetedza pamba paChingono. Panguva yatataura nava Mafunda, mapurisa anonzi anga asati adzoka nerimwe gwaro rekuti aenderere mberi nekusecha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haana zvimwe zvekutaura nezvenyaya iyi kunze kwegwaro raakaburitsa nezuro. Vanyati vatiwo vanga vasina ruzivo rwekuti mapurisa aenda kunosecha kudzimba dzachimono navangarivhume vachiti ivo vangbenge vabuda muofisi mavo. Asi vamafunda avo tataura nawo vachiri pamba pachimono nguva yanga ichisechwa nemapurisa vanoti chimono navangarivhume vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vacharara zvakare vari mumaoko emapurisa.
Ndiko kwatiri kumba kwamukoma hoko chingono pari zvino mapurisa anga aripo pane vakararapo nezuro vanga vaine pfute vachichengetedza pamba pake ipapo kana kuti zvaanoshandisa zvibasa zvake kamera iripo. Nhasi mapurisa auya pamba ipapo zvakare nemagweta vachiti vari kuda kusecha mumba mamukoma hoko chingono vachiti vari kutsvaga any documents kana articles avari kufungidzira kuti vanogonga vakashandisa pakupara mhosva yavari kupomerwai.
Saka pane chavati wavana here chinosungirira vachingono kumhosva yavari kupomerwa?
Paita kupokana nekuti magweta hopo chingono zvare Beatrice Mtetwa, mukoma Doug Cotard, mukoma Gift Mtisi weZimbabwe Lawyers Human Rights wachema kana kuti waita makakatana nemapurisa kuti search warrant gwararamiraro iri harisi kupindirana nezvamuda kusecha. Saka paita kakutaudzana mapurisa anenge amboita kakudzoka mashure wambosiya vamwe varipo tikaona wakaenda mhiri kwavaenda. Saka tiri kungorwa maunga unga kuti zvinhu zvinoda kuzama kugadzirisa kuti wavane search warrant inotaura zvekutora kamera yamukoma hopozino.
Tanzwawo zvimwe chete kuti zviri kuitika kumba kwavangarivhume kuti mapurisa ari kusechawo ikoko vawanawo here zvakare search warrant kwavangarivhume?
Hongu Magistrate Judith Karowinga ndiye apa search warrant yashandiswa nemapurisa kumba kwamukoma hopo chingono. Ndiyewo zvakare magistrate apa search warrant iri kushandiswa kwamukoma Jacob Garivhume wakamirirwa nakukoma Moses Nkomo weZimbabwe Lawyers Human Rights. Taonawo kuti akada kungofanana nasearch warrants vari kutaurawo zvekuti tiri kutsvaga any documents anogona kukakashandiswa navangarivhume mukupara mhosva yari kupomerwa. Vari kupihwawo mhosva zvakare yakafanana neyamukoma hopo yekunzi incitement kana kukurudzira ruzhinji rwevana vezimbabwe kuti rupandukire hurumende yavo munangagwa.
Saka vaviri ava vanotarisirwa kumira mudare riini?
Semamirira zvakaita tatawa kuma half past three dzemasikati madare anovhara nahalf past four. Saka sikuru kwatarisira kuti nezuva remangwana sechitatu vangangomeswa pamberi pedare.
Ivo vari kuti ine mhosva dzavari kupomerwa?
Mukaona pamhinduro yavo kuwarned caution statement yakarekodwa nezuro pavaipirwa mhosva yavaipirwa iyi vari kuramba vakazviramba mhosva idzodzi vesava vairi navamukoma Jacob Garivhume vari kudinaya vari kuramba mhosva idzi dzavakapomerwa.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rezvikoro zvakazvimirira kuKenya reKenya Private School Association riri kukurudzira hurumende kuti ibatsire zvikoro zvaro pamwe nevarairidzi zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nebazi rezvedzidzo munyika iyi kuti zvikoro zvichavhurwa muna ndira gore rinouya. Hurumende yemuKenya iri kubatsira zvikoro zveveruzhinji kwete zvikoro zvakazvimirira panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCovid-19. Vakuru vakuru vemuAmerica neCanada vabvumirana kuti muganhu wenyika mbiri idzi urambe wakavharwa mwedzi unouya sezvo huwando hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 muAmerica huri kuramba huchikwira. Mwenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dziri kushushikana zvikuru nenyaya dzebazi rezvemari uye Banga reReserve Bank of Zimbabwe zvekungounza mitemo yechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument mukuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi RBZ inoti inoona sekuti izvi zviri kubatsira. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti mushure mekuona kuti matano avari kutora mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi haasi kushanda nenyaya yekuda kwevanhu vari kuita zveudyire, vave kutora danho rekudzika mitemo yechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument kugadzirisa zvavanoti zvapa kuti dhora renyika rishaye simba uye kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Asi zviri kuitwa navamangodya zvinoshanda here kana kuti kuita kwevashaya kutsvaga utane mugate? Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hazvishande.
Hatifaniri kuva tiri nyika inorarama nekubudisa mastatutory instrument anothretena vanhu kana kuti anopesana nezvinenge zvichidiwa nemarket.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Vanoda kuinvesta mari dzavo, nesu tiri munhu tiri mabhizinesi hatikwanisi kuzoziva tinangana rakamira sei, nekuti mangwana wapuwa Jackson statutory instrument, mangwana kwasaspendwa EcoCash, mangwana kwasaspendwa stock exchange, mangwana Old Mutual yadzimba mumaketi nezvanopiwa. Hazvigoni kudaro.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari munyori anoona nezvedzidzo mubato reZANU PF muHarare vaGilbert Muponda vanoti zvimwe zviri kuitwa neReserve Bank of Zimbabwe zviri kushanda.
Mutemo wanga uripo wakaiswa muna March statutory instrument 80/20. Wanga wakataura izvozvo kuti mamobile money transfers akufanira kuchioperata semabhengi nekuti anobata mari dzeveruzhinji dzakawanda. Saka mutemo uyu unobatsiridza kusimbaradza banking system yeZimbabwe kuti iwe stable neintegrity yacho kuti tiavoid iya inonzi money laundering, yekuti mari dzechingotenderedza kuti dzimwe mari dzinenge dzabva dziri mari dzedzimhosva dzemadrugs kana dzecorruption kana dzehuri kana dzechii.
Mutungamiri wesangano remabhizimisi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti vanowirirana nemitemo yechimbi-chimbi yakanangana nekugadzirisa zvinhu munguva ino yekurwisa chirwere checovid-19.
Saka iwawo mainstruments kunyangwe zvavo mamwe acho achigona kunge asiri very fair kune mabhizimusi, tinofunga kuti pamwe ari necessary nekuti tiri munguva yeemergency.
Asi vati havo mimwe mitemo iri kudzikwa ine chekuita nemabhizimisi iri kuvhiringidza zvinhu.
Asi tine mamwewo mainstruments, mastatutory instruments ari kuiswa anodhila nezvimwe zvinhu zveeconomy. Iwayo ndiwo mainstruments tinofunga kuti dzimwe nguva awandisa, nekuti mainstrument akawandisa dzimwe nguva kwatedzera kwacho kunenge kwakuzotiwo mei, nekuti macontrols kana kuti yatingati regulation inenge yanyanyisa.
Asi mutevedzeri webato guru rinopikisa reMDC Alliance uye vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari Gweta vatendai biti vanotiwo zviri kuitwa hazvitarisirwe munyika ine utongo hwejekerere.
As of last Friday, musi wa17 July 2020, chihurumende ichi changa chatosvika pastatutory instrument 173/2020. That means that there is a statutory instrument almost every 2 days. Panenge patori ne statutory instrument. This is a record. Kune dare rimwe chete chete rinobvumidzwa kupasa mutemo. Dare iri ndere parliament. So zvinova kuti kana makunyanyoshandisa madecree, makunyanyoshandisa mastatutory instrument, hamusi kuremekedza dare reparliament.
Mabhanga makuru anokweretesa nyika dzepasi rino mari akaita seIMF neWorld Bank anotiwo ari kushishikana nenyaya yekuti Zimbabwe inoramba ichingovandudza-vandudza mitemo munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Harare neBulawayo pari zvino ndiwo madhorobha maviri avhiringwa zvakanyanya nechirwere checovid-19. Nekudaro dziri kukurudzira hurumende kuti inyatsoongorora maguta aya kuitira kuti izive kuti chirwere ichi chiri kutekeshera sei. kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano muzvare Chido Dziva Chikwari.
Tinokwanisa kuti madhorobha yamahotspots nekuti atinge tichiti mahotspots maarea aya anowanikwa kunzi ane macases akawanda. Izvi zvinhuwo zvatanga takatarisira because kana takatarisa utachiona wecoronavirus, utachiona hunotransmitwa kubva muvanhu kubva pandiri kuenda kune munhu ari panext neni. Maareas akaita seHarare neBulawayo maareas ekuti anowanikwa vanhu vakawanda vachigara panzvimbo imwe chete. Zvasiyana nekumaruwa kwekuti imwe imba inenge iri panapa, imwe imba iri nechekumiruko. So yes, Bulawayo tinogona kuiclassify kuti hotspot, asi chatofanira kunzwisisa is Bulawayo yachona ikuru pachezvayo. Within Bulawayo tinamwe masababa, kuna ana Nkulumane, ana Nketa, ana Pelandaba. Those are my areas atinga toita further zone in. Tokwanza kutarisa kuti pama areas ese ari Bulawayo ndapi ma areas ane ma cases akawanda. Tika ma areas iwayo ndo ma areas atingaite iyo yatinotaura inonzi community testing yekuti tenge takuenda kunzvimbo iyoyo tichiona kuti munzvimbo inoyi tikwanisa kutesta vanhu vese here kana kuti tinokwanisa kutesta vaya vanenge varwara here muarea inoyi.
Saka zvino kana ndiri munhu anogara muBulawayo kana muHarare aave kunzi ma hotspots ndofanira kuzvibatwa sei?
Zvinhu zvatagara tichitaura maererano necovid-19 hazvina kuchinja. Patakatanga takatanga tichiita iwayo anonzi malockdown ari quite strict tichiti munhu wese ngaagare kumba. Kana uri munhu anokwanisa kugara kumba, kana uri munhu anokwanisa kushanda ari kumba, ndo zvinhu zvatinokurudzira pekutanga. Kana usingakwanise izvezvi munyika muno mutakapiwa mutemo wekuti munhu wese anobuda panze anofanira kunge akapfeka mask. Chinhu chimwe chete kuti chatinokurudzira. Pese paunobuda panze unofanira kunge akapfeka mask, ende kana wakapfeka mask iyoyo hakusi kunzi ipfeke iri muhuromo, but inofanira kumeka sure kuti yakavhara muromo zvese nemhino, because kana uchitaura uchibva wabvisa mask yachona ndonguva yekuti utachiona unogona kutotapurira kubva pane munhu wauri kutaura naye kuuya kwauri. Pamusoro peizvozvo tinokurudzira kuti mupractice iyo inonzi social distancing. Kana mabuda muchifamba kwamunenge muchifamba, unofanira kumeka sure kuti pakati pakwe iwewo nemunhu ari panext newe muno maintain at least 1 meter distance. Pamusoro peizvozvo tinokurudzira kuti muve muchigeza maoko nemvura nesipo. Kana pasina mvura nesipo, kana muchiwana uyo masanitizer, munofanira kushandisa masanitizer regularly. So kune vamwe vanotaura vanoti maybe every 20 to 40 minutes unofanira kungochigeza maoko nesipo.
Avanga vari muzvare Chido Dziva Chikwari, nyanzvi inoongorora nyaya dzeutano, vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvehuori hunonzi huri kuitika munyika. Huori uhu huri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika? Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemazana manomwe ane gumi nevatatu kana kuti 1713. Hurumende yavhara zvikoro zvose zvepamusoro-soro zviri munyika nekuda kwechirwere checovid-19 icho chiri kupararira zvakanyanya. Mutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Ngarivhume votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vacharara zvakare muchitokisi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyoyo nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.